clearly you take me for granted, because what would read my messages and can also travel on to you? Why do you think it when you know you can't reply me? I'm going to you clearly take me for some piece of trash out there.
Chitema chitra kungo ivura chete iwe wadra watanga hondo inobira kutra kumjolo kwane bumbiro idra so what enda ku blue tika ndaiverenga ndichibva ndango stika so what azvirevenda kubuka pamwe ndiri busy wotomhanyira kutuka alright kwacha sazviende sekudenga asata blue tika ruoko mudenga akambo blue tikwa ruoko mudenga vasina basa nazvo maoko mudenga sinaimi. Chinonyanyo kurwadzai ikala yematike here kana kuti chii? Alright, tichataura na Zuckerberg akugadzirei eRed tione kuti muchachema here.
Tanga taita ora 24/7, but now wakundi to good night kuma 7. Then what the hell? Utoro online kuma 11. Neni wondo zvinyanya manje ndane depression. Mangwana ndonzi sorry babe, I left my phone online because I don't wanna fight. Don't go to it's fine. When we started talking, waipindura quick, but now wa queen ve ma blue tick. Zvinhu zvacho zvine kamwe kakufozeredza. Kana zvatakwa shingo gara wandiudza. Gara wandiudza. Zvinhu zvacho zvine kamwe kakufozeredza. Kana zvatakwa shingo gara wandiudza. I'm alive mangu ndakamborwadziwa hangu nemudumbu kana nebhutsu diki ka. But chakanyatsorwadza kupura zvese blue tick ainonyatsondimara last.
Andi kupe pressure ndokupindura pandowana mkana usandinetsa usandipe pressure andi kupe pressure ndokupindura pandowana mkana usandinetsa.